This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musomo govera chikumi 25/2016. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mamiriro zvakaita kuti kurambidzwa esuch, but zvakabviswa paimport open import general license.
Vemabhizimisi vanoti hapana chakaipa kuti zvimwe zvinhu zvisabvumidzwe kupinda munyika.
Munoonaka ndikaona zvinoita vatungamiri vekunyika dzinedzi. Vanokanganisawo havo, yes, asi vakatikanganisa vanobvuma kuti takanganisa uye voenda.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo inoti vatungamiri veZimbabwe vanofanira kudzidza zvakawanda padanho rakatorwa nemutungamiri wehurumende yeBritain vaDavid Cameron rekusiya basa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaDavid Norupiri vanoti hapana chakaipa kuti hurumende irambidze vanhu kutenga zvimwe zvinhu kunze kwenyika zvinosanganisira zvekudya sezvo zvichibatsira kuti makambani emunyika amutsiridzwe. Asi nyaya iyi yakonzera mutauro wakanyanya munyika zvakapawo kuti vamwe vanhu varatidzire pabhodha rekuBait Bridge. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanorupiri kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Mamiriro zvakaita kusi kurambidzwa esuch, but zvakabviswa paopen import general license. Saka vanhu vanenge vachibvumidzwa kuimporta kota isingakwanisi kunge ichizadzikiswa nevari muno vanogadzira vari muno muZimbabwe. Kana pane gepi ririko vanobvumidzwa kunge vachikwanisa kuimporta, but now vanofanira kunge vachiwana malicense kubva kuMinistry of Industry and Commerce.
Asika vamwe vari kuti zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe zvacho zvinenge zviri kudhura.
Kutaura kunoita vanhu, but kana takatarisana nazvo zvizhinji zvacho zvimwe zviri kukombita zvakanaka pamasherefu nemaproducts anga achiimportwa achiuya muno. Tikatarisa maproducts acho akarambidzwa akaita sewawa, akaita sana maheu, ezewawa anongova dhora for two, aiuya acho anongovawo dhora for two. Tikatarisa mafuta zvekare mapurize anga akangofanana, asi kuti vanhu vava vangodawo mabrands vokunze.
Asi takamboona kavamwe vemabhizimisi vekusouth africa vachigunun'una kuti zvinenge zvaakuvakanganisawo, hazvizokanganisi here ukama hwenyu nesouth africa?
Ichocho ichokwadi vari kugunun'unawo, asi vari kutotibvunzawo kuti asi matsiva zvatiri kuitira iukani, nokuti ivo vane zvimwewo zvomuZimbabwe zvavasingadi kutambira munyika mavo nokuda kwokuti vanoda kuchengetedzawo maindastri avo.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaDavid Norupiri vari parunare muHarare. Gweta Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa mutemo paKent University kuBritain vanoti zvichatora nguva kuti vanhu vazive kuti ukama pakati peBritain neZimbabwe huchachinja here zvitevera kubuda kweBritain mugungano reEuropean Union nemusi wechishanu. Britain, EU ne America dzakatemera Zimbabwe zvirango nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu. Asi veZimbabwe vanoti vakatemerwa zvirango izvi nekuti vakatora minda kubva kuvachena vachipa vatema muna 2000. Kuti tinzwe nezvoukama pakati peZimbabwe neBritain mushure mekunge Britain yabuda muEU, tabata Dr. Magaisa.
Inyaya ichangoburwa iyi, saka hasazvo zvanyatsogadzikana kuona kuti kumberi kwakamira sei. Asi maonero angu ndeyekuti patogara paine kuzama kuti nyika dzichitanga kudyidzana kwenguva yakati ndofunga kubva pana 2013 pakapera maelection payapo, ndakaona kuti Britain inenge yanga yakuzama kuti paite kakutaurirana. Patomboita kushanyirana kwezvina business, vamwe vekuZimbabwe vachauya kuno muna July umu, saka patogara pane zviri kuitika. NeveEUwo pagara kudhara kubva before 2013 patenge paine kakutaurirana kakaripo. Saka handiona hangu pachinyaya kuita zvinhu zvakanyanya kusiyana pane zvazviripo.
Tiri kuonawo kuti mutungamiri wehurumende yeBritain abva ati ndaakusiya basa. Zvii zvingadzidzikawo neZimbabwe apa?
Inini munoona ndikaona zvinoita vatungamiri vekunyika dzinoidzi. Vanokanganisawo havo, yes, asi vakatikanganisa vanobvuma kuti ndakanganisa uye voenda. Vanhu vakawanda chaizvo vandinonzwa vachiti inini apa ndabatwa ndatadza zvakati vanoenda. Zvino kwedu munhu anotoramba ari pamunyatso haabvi, anotoramba akaruma, anotoita nharo kuti hazvinei. Munoona kuti vaCameroon vakaelektwa last year ka, dai kuri kuAfrica vangadai vati kuti aiwa hazve referendum hazvina basa izvi, ini mandate yangu ndakaita se ndakapuhwa last year, saka ndoramba ndiripo.
Gweta uye vachidzidzisa mutemo paKent University, Dr. Alex Magaisa vari parunare kuBritain. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tiri kudzokera zvakare kuchinyamukwakwa kuchipinge, uko kwakapfurwa vaItai Chikwasha Svondo Rapera vachinzi vainge vabanzimbe dzekambani yeGreen Fuel, iyo inogadzira mafuta ekufambisa dzimotokari ichishandisa nzimbe idzi. Chiitiko ichi chapa kuti paite ropa rakaipa pakati pevagari nekambani iyi. Mukuziya nyaya iyi, tabata vaClarice Maduku vanotungamira sangano revagari rePlatform for Youth Development, avo vanoti vaChikwasha havasati vavigwa kusvika pari zvino.
Kutaura kwatiri tava nemhuri nekuti isusu tiri kushandawo nemalawyers eZimbabwe Lawyers of Human Rights, uyewo tiri kushandazve nerimwe sangano rakazvimirira retinoti Counseling Service Unit. Vakati ivo kana postmortem mhuri ichinge isina kufara nezviri kubuda papostmortem, tetaa kunoapira kuti paitwezve yatingati independent pathologist anenge akupa humbo hunofadza kana kuti hungangoti mhuri igutsikana.
Asi iwo ukama hwevagari nekambani yeGreen Fuel wakamira sei mushure mekupfurwa kwakaitwa munhu?
Ndingada kukuudza ichokwadi, ini ndiri kucommunity izvozvizvi. Ndatomboenda kunowana kunoona vemhuri yevafi kuti tinzwise zvakamira sei, nekuti community yatingati yemuchinyamukwakwa vanondoswerawo vari pamba ipapo. Saka rufu rwekuti mhuri nenharaunda zvangofana, nauchakwanisa kupatsanira kuti mhuri neiyi nharaunda neiyi, nekuti vanhu vanenge vachirwadzikana nepfungwa yekuti kurufu urwu maitikira rwakaita, vanhu vazhinji vanongoona sekuti zvingangoramba zvichidzokororwa. Saka kupfungwa dzine nharaunda ndedzekuti yatove hondo iya yekuti zvakawanda zvanga zvakuda kuti waine hurumende, zvekuti isuwo sevamiriri venharaunda takatoita zvakawanda kuedza kudzora. Vanga vakuda kuti aiwa hapana kana matrakta kana vekambani vachafanira kuramba vachienderera mberi kusvikira kambani yabvuma kuti ndiyo yakauraya munhu. Saka tingangoti senyaya yanga yagara ichinetsa kubvira makore atingati 8 apera kubvira muna 2009, ingori nyaya yemuganhu, ingori nyaya yaita zvanenge vachitiwo pane zvakati kuti kambani zvainoti ichaita zvaisina kunge yaita, sezvo iri nyaya iri kuma yatingati iri pakati iri pasi peparliament kana pasi pecabinet. Saka inyaya dzekuti izvezvizvi ukama hwari kunyanya kuipisisa zvekuti pakashaya vanhu vane humhizha hwekupindira yatingati maconflict management. Ndinoona iri nyaya ingangokanganisa zvakanyanyisa ukama hwagara husina kumira zvakanaka.
Kova mwanga wapfurwa wakakuwara vaya vakabuda here muchipatara?
Vakabuda muchipatara mukomana anonzi Jairus Mapopo, mukomana nemakore 19 years akapfurwa pamuoko uyu. Pakurapwa kwake munhu anga asinawo mari, saka isu se the platform for the development akanga takataura ne counseling service unit vakati vachimubatsire kuti anorapwa uye nemukadzi uyu anonzi Maita Diwa kana kuti Mavis.
Vaclaris Maduku vanotungamira sangano revagari replatform for youth development vanga vachitaura vari parunare vari kuchipinge.
Yo cool pep guy,
we love you
Saverio,
yeah
it's a precious
now we shift you
my Isabel,
yeah
na father my sister na father munhu wese ma sweeter doro tadira bazita father vari bazita father kana ma ancestors.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Iko zvino yasvika ngo yekuti chimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance uyezve vari nhengo yechikwata chinozikanwa icho seOccupy Movement of Zimbabwe. Muzvare Linda Masarira. Muzvare Masarira nevamwe vavo vakambotsungwa musure mekunge varatidzira vari muAfrica Unity Square mazuva apfuura. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Masarira.
Ndinotenda makadii henyu nevese vari kuteerera.
Mungatitsananguriro kuti zvakafamba sei kuti muzowanikwa imi muchisungwa?
Zvakaitika ndezvekuti ini pachangu ndakatoita kumutswa ndakarara pabhenji rananga ndaa kuti ndoo bhedhuru yangu mazuva atanga tiri kugara muAfrica Unity Square. Ndikabvunza kuti ko zvaita sei muri kundimutsa muchinditokonya nebaton stick musoro zvikanzi masungwa. Ini semunhu anozivawo mafambiro anoita zvemutemo ndakabvunza kuti mhosva yandasungirwa ndeyei, zvikanzi hatina nguva yekukuudzei kuti masungirwei handei. Saka pandakaramba ndakagara ndakaita zvekudhonzwa nemapurisa, vakaenda neni kurori ravo kwatakapedza 30 minutes vachida kuti ndipinde mukati merori njira hatikwanisi kupindamo. Tasvika kuHarare Central Police Station nevamwe vananga ndichinge ndasungwa navo vaiva vari 9 takabvunzwa kuti mhosva yatasungirwa ndeyei, asi ivo vakanga vasina mhosva nekuti vanga vachiri muchirongwa chekuda kubika mhosva yekuti vatipomere. Saizvozvo takanga takachengetedzwa kuHarare Central Police Station for more than 30 hours vasati vawana kuti mhosva yavangatipomere ingava yei. Musi weFriday manheru tichiti tinoenda kukoti neSaturday ndopa takazotorwa tese tikadzorwa zvakare kuCID Law and Order tikazoudzwa pamberi pagweta wedu obeishava kuti mhosva yedu yaiva obstruction of the course of justice. Sasa izvozvo kuchengetwa kwatanga takaitwa kuHarare Central Police Station hazvisi pamutemo, pachirungu anoti illegal detention. Zvakare munoona kuti nzvimbo yatanga takachengetwa yakanga isina magumbezi pavanhu vaviri, tanga takapiwa kagumbezi kaduku duku kasingatombodzii, muchiona kuti nguva yatiri inoi inguva yechando. Zvakare kwakanga kusina mvura, takagarako mazuva maviri tisina kugeza, uyezve kwakanga kusina chikafu. Chikafu chete changa chiriko changa chiri chingwa chakatoora chinonzi marijects anounzwa nebakers inn. Chakanga chiri chikafu changa chiri kupiwa vasungwa vanenge vakachengetedzwa vakamirira kuenda kumakare inotongerwa mhosva.
Tinonzwa zvekuti makamboendeswa kuchikurubhi, kwakamira sei ikoko?
Kuchikurubhi remand prison kwakange kwakaomba nekuti chikafu chaicho chiriko hachisi chikafu chekuti chinganzi chinodyiwa nemunhu mupenyu. Chikafu chiri kuchikurubhi muriwo unobva kugadheni rekuchikurubhi ikoko, unongoiswa mumvura nenhata idzodzo dzisina kana kumbobviswa, zvongobhoiliswa zvakadaro usina kana munyu. Chibage chacho ndechiye chekuti chine chakangogayiwa zvekuti sadza rinenge risiri kwaiti rinenge rakachinja kuda kunoita yelo zvakadaro.
Saka izvezvi maburitswa muusungwa, mucharamba here muchiendera mberi nemabasa mamuri kuita tichitarisa kuti vamwe vari kurohwa vamwe vachisungwa, zvakamira sei?
Mabasa hatiregedzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandebiri achitipa chirongwa hupenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu hupenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi zvikuru nekushaikwa kwemari mumabhanga izvo zvaita kuti vanhu vakawanda vatambure muhurukuro yedu. Tine mutauriri webato reNCA vamadhokuchivasa. Tinogamuchirai nemufaro vachivasa.
Tinotenda.
Vachivasa, nasi tati timbotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tinoona kuti nyika haina mari, mabhanga haasi kukwanisa kupa vanhu mari dzavo dzavakachengetesa. Toonawo hurumende haisi kukwanisa kubhadhara vashandi vayo paine nguva, ivo vanhu vakaseenza. Zvinhu zviri kupa matambudziko muvanhu. Bato renyu rinotarisa sei matambudziko iwaya munyaya dzeupfumi?
Zviri kuitika munyika munomu zvinhu zvokuti hazvisi kunyanya kutishamisa, asi zvinhu zviri kutirwadza stereki. Kuti hurumende iripo iri kuratidza yatotadza zvachose kuti inge ichigadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo muno munyika muno. Chatingatoona chiripo ndechekuti vabude zvavo pachena kuti hazvo kutonga nyika izvi zvinenge zvakona, vatadza kutonga nyika inoyi.
Toonawo kuti mamwe mapato akaita sebato reMDCT vari kutorawo matanho ekuratidzira vachinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Imiwo bato renyu reNCA rine urongwawo hupi hwekuratidzawo kunyunyuta ikoko?
Tingati zviri kuitwa nemapato rakafanana neMDCT ramataura zvinhu zvakanaka kuti vanhu vange vachiratidzira kuhurumende kuti havasi kufara nezviri kuitika. Isusu semusangano usati wanyanya kukura, usati wanenguva uripo, takatanga muna 2013. Tokwanisa kunge tiri nzira idzodzo dzekuti pamwe tinge tichiunganidza vanhu takawanda tichiremerawo sekuti tichangotanga, uye kuti nyaya dzemari idzodzo dzinenge dzichitonesawo isu semusangano. Hapana kwatinowana mari, mari yatinotowana imari inenge tichibva kumamemba dzedu. Saka chingoripo ndechekuti munhu wega wega anokwanisa kunge achiratidzira, munhu wega wega anokwanisa kunge achiti anyunyute nezviri kuitika, tinenge tichitofara nazvo tichizvikurudzira seNCA.
Imi muri bato rinopikisa, rinogona kungomuka mangwana rapanyanga raakutonga. Zvii zvamungatarisira kuti mungashandura nazvo mamiriro akaita zvino kana mukama wana mukana iwo?
Chekutanga ndechekuti nyika inoyi ine mari yakawanda. Saka isusu NCA tinotevedzera zviya zvinonzi muchirungu social democracy. Social democracy inoreva kuti ngatitarisei isusu upenyu hwemunhu zvake ari pasi kuti avo vasingati vanowana kana vari pakati nepakati. Totasira kuti upenyu hwake hutohusimudzira sei. Saka muno munyika mune zviwanikwa zvakawanda, mune goridhe, mune madhaimondi, mune kopa, zvinhu zvese zvakawanda izvo. Saka tingati nyaya iripo inyaya yekuti hurumende iripo haisi kuwanisa kuishandisa izvo zviwanikwa kuti vange vachibatsira vanhu vari kuZimbabwe.
Aiwa, maita basa zvikuru vachivasa. Manga makateerera kune mutauriri webato reNCA vamadhokuchivasa muchirongwa chedu chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai muwako waBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Iko zvino tochimbotarisa mitambo yenhabvu yeCASO Premier Soccer League iriko mangwana. Islanders ichatamba neZPC Kariba kuBaba Fields, Capes United ichitamba neBulawayo City kuNational Sports Stadium, koti Wange ichitamba neMutare City kuColliery. Aiwa, hama wadiwa tabva, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Vesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vanoti hapana chakaipa kuti zvimwe zvinhu zvisabvumidzwe kupinda munyika zvikuru zvekudya. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo inoti vatungamiri veZimbabwe vanofanira kudzidza zvakawanda padanho rakatorwa nemutungamiri wehurumende yeBritain vaDavid Cameron yekusiya basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Tatenda Gumbo munhau dzechirungu.